kutambudzika kwedu handi kuraswa namwari. Kutambudzika kwedu handi kuraswa namwari. Muteereri muchirongwa chakapfuura takatarisa zvinhu zviviri zvandinofunga kuti zvinokosha uye zvinoda kuti tigare tichirangarira pakurarama kwedu. Ndakatarisa ini muchikamu chekutanga chechirongwa ndaitarisa ukama mumba. Muchikamu chechipiri ndobva ndatarisa ukama muchechi. Pandaitarisa ukama mumba, kana uchiri kurangarira, ndakaita zvirongwa zvakati ndichinyanya kutarisana nemadzimai. Asi muchirongwa chakapfuura ndaitarisana zvikuru sei nevanhu vechirume. Kana uchiri kuziva, takaverenga isu tsamba yamupostori Petro yekutanga, chitsauko 3 pandima 7. Panonzi ipo neshoko roupenyu, saizvozvo imi varume, garai navakadzi venyu, hanzi nokuziva, muchikudza mudzimai, muchiti ndiye mudziyo une simba duku kwamuri, zvavari vadyi venhaka dzenyasha dzoupenyu pamwe chete nemi. Shuri kuirangarira ndima iyo muteereri. Ndima iyi yanga yakanangana nemunhu wechirume. Hanzi murume ngaagare nomudzimai nokuziva. Zviri pachena muteereri, kana ukapinda pamhuri ipi neipi kuti uone kuti murume ari munomo ari kugara nemudzimai nokuziva here kana kuti haasi kugara nemudzimai nokuziva. Chinonzi kugara nomudzimai nokuziva chii? Kugara nomudzimai nokuziva kunzwisisa vanhu vechidzimai. Madzimai akasikwa namwari akasiyana nevarume. Varume nevakadzi vakasiyana, havana kufanana. Zvimwe zvinhu zvatisinganzwisisi sevarume pavanhukadzi hazvikonzerwe nekuti vakadzi vakapusa. Hazvikonzerwi nekuti vakadzi vanhu vepasi pasi. Zvinokonzerwa bedzi nekuti vakadzi nevarume takasiyana. Pane mumwe murume akanyora bhuku randinofarira zvikuru pamusoro pevarume nevakadzi. Bhuku iroro rinongoti vakadzi vanobva kwakati, varume vanobva kwakati. Saka anoti iye ndere chirungu rinonzi Men are from Mars, women are from Venus. Kureva kuti vakadzi vanobva kuVenus, varume vanobva kuMars. Zvaanoda kuedza kutsanangura nebhuku iroro ndezvekuti varume nevakadzi vakasiyana. Kana uri murume usingazivi mutsauko uripo pakati pevarume nevakadzi, unoita dambudziko rakakurisa pakuita ukama nemudzimai wako. Zvimwe chetezvo nemudzimai. Mudzimai asingazive kuti murume haazi mukadzi, anoita dambudziko rakakurisisa nekuti haazobati murume wake nenzira yaanofanira kumubata nayo, nekuti anenge asina kuziva. Ndosaka Petro achitanga iye achiti, saizvozvo imi varume, garai nevakadzi venyu nokuziva. Ngazvive mumusoro mako somurume kuti vakadzi nevarume vakasiyana. Unotofanira kuita shungu dzekuedza kudzidza kuti vanhukadzi vakamboita sei. Vakaoma hama dzedidzi. Dzimwe nguva ndombofunga kuti ndo vakaiswa namwari panyika kuti vatiedze here kuti kutenda kwedu kwakasimba zvakadii kana kuti chii. Dzimwe nguva handinzwisise nekuti hama dzedu dzakasiyana. Asi ukaenda pamasikirwo atakaitwa chaiwo chaiwo, uchaona iwe kuti varume kunyange mumusoro, rutivi rwedu rweruboshwe rwechirume rwakasimba kudarika rwemadzimai. Rutivi rworwu rweruboshwe ndorune chekuita nekufunga, ndorune chekuita nekuronga, zvikuru sei kuronga zviri mberi nezvimwe zvakadaro. Ndosaka varume vazhinji nguva zhinji vachimboita nguva dzekuti anoti mukadzi wangu haafungi mani. Hakusi kuti mukadzi wangu haafungi, aiwa. Nyaya iripo ndeyekuti iwe wese murume rutivi rwako rwekufunga rwakanyanyisa kukwenenzverwa namwari rukapiwa simba rakati nyanyei kukura kudarika simba rerutivi rweruboshwe rwemusoro nepfungwa dzevanhu vechidzimai. Saka kazhinji varume zvinhu zvedu ndezvekufunga nekuronga nekuona kuti zvinhu zvinofamba sei. Ndosaka uchiona kana dai munhu akafa zvezvai pakaita nhamo, vakadzi vanenge vachiti, mai wezvangu ndabata paikweime handisiya ndiri ndega, vachiumburuka. Asi chokwadi chiri chekuti, koye munhu afa uyu achavigwa kupiko? Ko matsamba afambirwa here kwakatsekera kuti tiwane zvinodikanwa? Pane mapepa aka anodikanwa kuti afambirwe munhu araswa. Afa unomuda ehe, asi afa anofanira kuvigwa. Panofanira kutengwa bhokisi riyariyairi rekuti aiswe. Panofanira kudyiwa nevanhu vachachema nemi. Panofanira kutakurwa chitunha chichiiswa kwachinonochemerwa. Asi kazhinji ukatarisa zvinoitika parufu, rwangonzikwa chete vakadzi vanobva vabata tumijiza twavo, vobva vabata magumbezi avo, avo vonosvikounganira mumwe mudzimai afirwa iyeye, votanga kubongomora. Kubongomora kuchapa vanhu zvekudya here? Kwete. Kubongomora kuchaita kuti pawanikwe matsamba anofanira kufambirwa here? Kwete. Kubongomora kuchaita kuti pekuvigwa patsvagwe here zvidii? Chekutakurisa vanhu chiwanikwe here? Kwete. Asi Mwari akanga agara akazvironga, akaona kuti panofanira kuva nemunhurume anozoita kuti zvinhu izvi zvinge zviripo. Saka varume vanochema hongu, asi kazhinji misodzi inongoyerera pano nepapo kana tanyanyisa kurwadziwa. Asi panongosvika nhau yerufu, somurume ndaakutanga kufunga kuti munhu acharaswa kupi? Pane mari here? Kwandinganokwereta kwereta kuti ndibatsirike panhamo iyi ndichizonodzosera mari iyoyo ndekupi? Zvinhu zvifambe, rufu rwuenderere mberi sekuenderera mberi kwari kunofanira kuita. Nekuti rutii rwedu rweruboshwe rwevanhu vechirume rune chekuita nokuronga ndoro kune simba. Dzimwe nguva vakadzi vanototitora fanika tisina pfungwa, fanika tisina mwoyo, fanika tisinganzwisise, fanika tisina tsitsi. Aiwa, hakusi kusheya tsitsi. Hanzi naDr. Gray vakanyora Men Are From Mars, Women Are From Venus. Takabva kuMars. Takabva kwekuronga. Basa redu nderekuronga, nderekuona kuti zvoitwa sei. Hatingangoumburuki mudotaka tisataronga kuti chitunha ichi chichaitwa sei. Chinozonhuhwa mumbaka kana tikada kuronga pachidzimai. Toenda kumadzimai, rutivi rwavo rwerudyi ndorwakati simbei kudarika rwevarume. Ndo rutivi runoenda nezvenyaya dzemukunzwa, manzwira-nzwira, mwoyo, tsitsi, mwoyo murefu, kugumbuka. Ndorumwe rutii rwacho. Ndorutii zvakare runoratidza zvikuru sei nyaya dzekuda kuchengetedza, kuvhumbamira, kunzwira tsitsi, kunyaradza nekuprofita. Ndozangu kuti vamwe vacho vanozokanya chiprofita chacho vava kuchishandisa pasiripo. Vakangoona mudzimai asekerera murume wake anzi aruda murume wangu. Hazvisizvo zvamungapiwirwa mweya wechiprofita naMwari izvozvo imi vanhukadzi. Zvibatei. Asi ndinoda kubvuma kuti vanhukadzi vaneona. Ukaona mudzimai wako ati, mai vaya, ndine dambudziko nawe ini. Usazvitore sezvinhu zvokutamba nazvo. Nokuti Mwari akavapa kuona kwatisina isu sevanhurume. Vanhurume, kana ndikangoona munhu andasangana naye, zvandiri kuona ndo zvandoziva. Zvandakatarisa ndo zvandinoziva. Kuzofungidzira-fungidzira kuti anenge akadai, anenge akadai. Aiwa. Asi madzimai, achisangana nemunhurume anenge akutoziva kuti munhurume uyu anondida. Ane kakundida maari. Kunyange zvazvo zvisingaite kuti tidanane. Kunyange zvazvo asiri kuzondiudza kuti anondida. Asi maari mune kakundida. Vanozviona sei vanhukadzi? Isusu hatitombozvioni kusvikira munhu iyeye atotanga kuita zvimwe zvinhu zvinobatika. Kana akanditengera chimwe chinhu chekudya chinonyanyisa kunaka zvokuti ndinoti icho hachitengerwi munhu nemunhu asiri mukadzi wake kana kuti asiri musikana wake. Ndopandinozoti asi anenge anondida wena. Ndatoona zvimwe zvinhu zvinobatika. Dzimwe nguva unotonzwa wamwe achitaura kuti mudzimai uya anokuda. Iwo uchinyatsozvitarisa uri wega uchiti asi anondida pakuita sei handimbozvionini. Asi madzimai anoona nekuti Mwari akavapa simba rokuona zvakasimba. Vane rutivi rwavo rwerudyi rwemusoro yavo runoona kudarika rwevanhurume. Ndiri kutaurirei zvinhu zvese izvi. Ndiroda kukuonesa muteereri kuti kana muchida kuva nemufaro mumba menyu, zivanai. Hanzi naPetro, saizvozvo imi varume, garai nevakadzi venyu nekuziva. Zivanai. Nekuti mukazivana munozoona kuti iye zvino izvi tiri panyaya dzekuita sei. Dzekungodzidza vanhu uno hwavo nemanzwira-nzwira, izvi ndezvemudzimai, izvi ndeye anonditungamirira ikoko. Tasvika mumba taakuronga. Tiri kuronga nyaya dzezvekuita nezvekure kure 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 makore guma achauya. Mudzimai anoziva anozviisa pasi pemurume wake munyaya idzodzo. Nekuti anoziva kuti murume anoona mberi kudarika ini. Tiri kutaura nyaya dzepedyo patiri apa. Murume anoziva, anogara nomudzimai wake nokuziva. Anoziva kuti madzimai vane chipo chokuona zviri pedyo kudarika isu. Saka anopa mudzimai wake simba munyaya idzodzo. Ndosaka uchiona mudzimba zhinji, mari dzemiriwo, dzechingwa, zvekushandisa mazuva ese mumba, mudzimba zhinji. Handisi kuti ndozvinofanira kuitwa mudzimba dzose. Asi mudzimba zhinji, unoona kuti mari idzodzo kazhinji dzinochengetwa namai. Nekuda kwekuti ndova neziso riri nani munyaya idzodzo. Vana baba, tinyonyanyo chengeta mari dzekuti tiroda kuzotenga motokari. Tiroda kuzovakisa imba. Tiroda kuvaka musha. Tirikuda kuita zvakati nezvakati. Nekuti Mwari akatipa ziso rinoona zviri kure. Saka ngatigarisanei nokuziva. Tirege kupopoterana nezvinhu zvinane basa rese. Mumwe nemumwe achirwira zvaakasimba pazviri. Iwe mukadzi ziva kuti murume akasimba kurutivi rworuboshwe rwepfungwa dzake. Anofunga kunzwa kushoma. Tsitsi dzinoita shoma, asi anofunga kazhinji kacho kudarika munhu wechidzimai. Mudzimaiwo tsitsi dzakawanda, kuvhumbamira kwakawanda, kuchengetedzeka zvakanaka kwanhasi kwakawanda, kuona kuti patigere pakanaka here zvanhasi kwakawanda. Saka ngatigarisanei nokuziva. Ndakazotaurawo zvakare nyaya dzekuti muchechi ngamusave nekungokakavarana nekuita zvimwe zvinhu zvese zvakasiyana-siyana zvongonetsana. Ndochikamu chechipiri chataitarisa muchirongwa chakapfuura. Chidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko chechina chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Muchitsauko chino tichangova nezvidzidzo zviviri chete. Chino nechinotevera chacho. Chitsauko chechina chetsamba yamupostori Petro yekutanga chinotipa nyaya huru pamusoro pekuti kutambudzika pachako kunounza kuteerera kukuda kwaMwari. Ndinoziva kuti shoko randataura rinobva raunza mibvunzo mumwoyo mako, asi ndinoda kukuvimbisa kuti nekufamba kwenguva minduro yacho ichabuda yega pachena. Chandingangoda chete kukurudzirana newe ndechekuti tirambe tiri pamwe chete apo tinenge tichienderera mberi tichidzidza chitsauko chino. Zvino ndinoda kuti tisatapedza nguva, ndibva ndangopinda muchidzidzo chanhasi. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kutambudzika kwedu handi kuraswa naMwari. Kutambudzika kwedu handi kuraswa naMwari. Chandingada kutanga kutaura ndisati ndaverenga ndima dzanhasi ndechekuti icho muupenyu kana munhu zvino zvichingoenda mutserendende chete, zvichida unenge uchifanirwa kuzvibvunza kuti nemhaka yei zvichidaro. Nokuti dzimwe nguva ichocho chinenge chiri chiratidzo chekuti icho Satani haana hanyanga newe. Zvichida anenge achiziva kuti pamwe munenge muchibatirana henyu. Ina hangu maererano neshoko raMwari, ndinotenda kuti kutenda kwemunhu kunosimbiswa kana munhu achinga achiedzwa uye achisangana namatambudziko muupenyu hwake. Pandima yekutanga muchitsauko chechina chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 4 pandima 1. Shoko roupenyu rinoti, naizvozvo Kristu zvaakatambudzika panyama nemiwo mushonge murangariro iwoyo nokuti munhu wakatambudzika panyama warega zvivi. Chekutanga ndinoda hangu kubvuma kuti chero neniwo ndichangobva kuzarurirwa nezvinorehwa nendima ino. Mumakore mazhinji apfuura handina kunge ndazarurirwa chaizvo nezvinorehwa nendima yacho iyoyi, uye handina kunge ndichida chero kuidzidzisa chaiko. Ndinoda kutenda Mwari nechinhu ichi chekuti icho Mweya Mutsvene achatizarurira chaizvo izvo zvichatibatsira muupenyu hwedu kubva mundima iyoyi. Pataverenga patanga neshoko rekuti iro naizvozvo. Izvi zvandiratidza kuti Petro anotidzosera shure zvishoma, uye ndinofunga kuti anotidzosera pandima 18 yechitsauko chechitatu mutsamba yamupostori Petro yekutanga. Ndima mbiri idzo dzichandinoona ndechekuti icho dzinofambidzana pamwe chete, uye iyoyi yeuchidzo pachayo kuti Kristu Jesu kuburikidza nomuviri wake weumunhu kana kuti wepanyama, Kristu haana kungorwadziwa chete asi kuti akabva atofa kufa chaiko panyama sokufa kunoitwawo nevanhu vose. Chandinoda kuti uzive hama yangu ndechekuti icho Kristu pachavo vainge vachinzwa kurwadziwa, ufunge semanzwiro aunongoita chero newewo nhasi uno. Chinhu chinondikomborera panashe Jesu ndechekuti icho kunyange vakafa asi havana kufa pamweya, muviri wavo ndiwo chete wakafa ivo vapenyu. Kristu vakafa vakamuka. Ichocho ndicho chimwe chokwadi chandinoda kuti munhu mumwe nomumwe mupenyu agere panyika agoziva kuti Jesu haasi mubwiro kana kuti muguva, haasi mapfupa kutaura kuno kwandinoita, asi kuti Jesu mupenyu uye kuti anorarama kunyange nazvino. Kristu Jesu vakaunza kumagumo ukama hwavo kuzvivi zvavanhu apo vakafa pamuchinjikwa, nokuti vakatakura muripo wazvo zvose pamuviri wavo. Kana tichinge tadzoka kundima 24 muchitsauko chechipiri mutsamba yamupostori Petro yokutanga, tinoona kuti iye Kristu pachake akatitakurira zvivi zvedu ndokuenda nazvo pamuti kuti isu tigobva kuzvivi uye kuti tigorarama kuutsvene nekururama. Ndakazoteerera chimwe chimbo chiri mumutauro wechichewa, hanzi anatifera pamutanda Yesu, uye nemavanga ake iye Jesu acho takaponeswa. Ndinotenda kuti patakanga tiri muchitsauko chechipiri hatina kugona kunge tichisvika pandima yacho iyoyo, asi ndinotenda kuti Ishe vachakuwanisa mukana wokuti ugodzokerako uchiverenga mushure mechidzidzo chino. Kana tichidzidza shoko raMwari, ndinotenda kuti ndima dzinotevera dzinodyidzana uye ungangodzinzvera pamwe chete. Mupostori Petro mundima 18 mutsamba yake yekutanga muchitsauko chechipiri nechitsauko chechitatu pamwe chete nechitsauko chechina pandima yekutanga, mupostori Petro anoti iye kwange kuri kuburikidza neropa raJesu chete kuti munhu agone kuripirwa muripo wechivi. Kunyange nanhasi uno chinongodiwa chete kuti munhu agone kuregererwa zvivi zvake iropa raJesu. Izvi zvinobva zvandipa kuti nditi Kristu Jesu haana kufira muzvivi kana kufa pasi pezvivi, asi kuti akafa kuzvivi. Izvozvo ndizvo zvimwe chete neupenyu hwedu. Munhu anofanirwa kufa kuzvivi. Kufa kuzvivi ndiwo upenyu muna Kristu Jesu. Ufunge, Kristu Jesu vakatora chinzvimbo chako uye vakatora chinzvimbo changu, vakaripa muripo wezvivi zvedu. Kubva ipapo Kristu haachazombouyizve achizofira zvivi zvavanhu. Ichocho chidano chakatorwa kare uye ibasa rakatopfuura kare, uye haachazombofizve ane ukama nechinhu ichi chinonzi chivi nokuda kwekuti akamuka kubva kurufu. Paakamuka kubva kuvakafa, akabva amuka nomuviri wokubwinya, uye zvino wakanga wava muviri mutsva. Ndinofara kuti chero iwe neni tichinge takunda Mwari wokudenga vachatipawo muviri mutsva uzere nokubwinya uye usingawani kuora. Ane upenyu nhasi uno uya anorarama mumuviri. Nhasi uno ari kudenga mumuviri unozvipa kukushumira kuna Mwari. Zvino chandinoda kuti ugoona ndechekuti icho Kristu Jesu anogona chaizvo kuti izvo zvaakawana uzviwanewo uye tigova nazvo muupenyu hwedu. Zvino Petro anoda kuti iwe neni tizvishongedze upenyu hwedu nenzira imwe cheteyo uye nemufungo mumwe cheteyo. Ndinoda kuti ugozoverenga tsamba yaapostori Pauro kuvaFiripi chitsauko chechipiri pandima yechishanu. Kristu Jesu akati tambudzikira upenyu hwedu. Nyaya huru pano ndeyekuti chivi. Zvandingangoda kutaura pano ndichidudzira kutaura kwaPetro ndezvekuti izvo Mwari vanoshandisa kutambudzika kuti munhu agorega chivi. Ini ndinotenda kuti vazhinji vedu vakadzidza chokwadi ichochi muupenyu hwavo pachavo. Kana ndiri nehangu, ndinobvumirana namupostori Petro pamashoko aanotaura pano. Mudikani, kutambudzika kunotiswededza kure nechivi. Mupostori Petro anotaura zvakadzika dzika kupfuura izvozvo zvoga. Anotiratidza kuti Mwari vanotipa nzira yokurarama nayo upenyu hwechiKristu. Mupostori Petro akazvibudisa pachena kuti takazvarwa patsva neshoko raMwari. Mweya waMwari uchishandisa shoko raMwari uye anobudisa kana kuti unobereka mwanakomana waMwari. Uye mwana waMwari ndiye anenge ane unhu utsva uhwo usingazombogari muchivi. Iko zvino ndinoda kuenda pandima yechipiri muchitsauko chechina mutsamba yaapostori Petro yokutanga. Tsamba yaapostori Petro yokutanga chitsauko 4 pandima 2. Shoko roupenyu rinoti, kuti panguva yakasara panyama arege kurarama nokuchiva kwavanhu asi nokuda kwaMwari. Pauro anotaurawo zvakasimba chaizvo zvinoenderana nezvivi mutsamba yake kuvaRoma chitsauko 8 pandima yechishanu nendima yechitanhatu. Handidi kuti nditore nguva ndiri panamashoko apostori Pauro. Ndinotenda kuti uchaona mukana wokuverenga ndima dzandakupa mushure mechidzidzo chino. Mudikani, hatichangotore upenyu zinyekenyeke nekuda kwekuti takambotambudzika muupenyu hwedu, uye Mwari vachashandisa kutambudzika kwedu ikoku kutichengeta kure nechivi. Ufunge kuropafadzwa kukuru chaizvo kana munhu achichengetwa kure nechivi naMwari. Ndichipedzisa chidzidzo chanhasi, ndinoda kupedzisa nendima yechitatu yaapostori Petro yokutanga chitsauko chechina. Tsamba yaapostori Petro yokutanga chitsauko 4 pandima 3. Shoko roupenyu rinoti, nekuti nguva yakapfuura yakaringana kuita kuda kwavahedheni nokufamba noutere nokuchiva nokunwa waini nokutamba zvakaipa navambira nokunamata zvifananidzo zvisakafanira. Kubva patakatendeuka, chokwadi ndechekuti icho hunenge huri upenzi chaihwo kana tikaramba tichingotendeukira kuzvinhu zviya zvataimboita paya patakanga tisati tatendeuka. Hatifaniri zvachose kunge tichiita zvinhu zvakare kana kurarama upenyu hwakare, nokuti tinenge takabatanidzwa naKristu Jesu. Saka hatingagone hedu kumhanya nenyika tichiita zvenyika. Ndakambotaura mumwe musi ndichiti isu tiri panyika, ngativei vanhu vagere panyika chete asi tirege kuva venyika. Ndinofara neupenyu hwangu kunyange zvazvo ndichirarama panyika handisi wenyika, asi kuti ndiri washe Jesu Kristu. Iwe neni nhasi uno tinofanirwa kurarama uye tichiraramira Mwari, kwete kuraramira nyika ino. Ufunge, hama yangu, upenyu hupfupi chaizvo uye nguva iri kufamba chaizvo, uye unofanirwa kuziva chinhu ichi chekuti chero nerimwe ramazuva iwe neni tichamira pamberi paMwari, mumwe nemumwe tichitongerwa zvatakabata. Pataverenga, mupostori Petro ataura zvimwe zvezvivi izvo iwe neni tairarama mazviri. Chandinoda kuti uone muupenyu hwako ndechekuti icho Petro anotaura kuti tinofanirwa kutendeuka kubva kwazviri. Ndinofara kuti Petro abva ataura. Ndine urombo nhasi uno nokuda kwavamwe vaparidzi avo vasingadi kutaura chivi vachitsiura chivi. Ufunge, chivi chivi chete uye chinofanirwa kutsiurwa. Kana munhu achinge ane chivi, ngaarege kuumbiridzwa chivi chake chichinyenyeredzwa, asi kuti chinenge chichifanirwa kutsiurwa. Munhu kana achinge atsiurwa pachivi chake, anenge achifanirwa kurega zvakaipa zvake worarama upenyu hwakachena pamberi paMwari. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi ndichiverenga ndima yechina muchitsauko chechina mutsamba yaapostori Petro yokutanga. Tsamba yaapostori Petro yokutanga chitsauko 4 pandima 4. Shoko roupenyu rinoti, Vanoshamiswa nechinhu ichi kuti hamufambidzani navo pakusazvidzora kwavo uku kwakawanda vachikureverai zvakaipa. Chandinoda kupedzisa ndichitaura ndechekuti icho zvichida uchafadza Mwari kana kuti uchafadza munhu. Kana munhu akada kufadza munhu, kazhinji kacho haangagone kufadza Mwari. Kazhinji ndakaona kuti vaya vanoda kufadza Mwari chaizvo vanhu havavafariri. Asi kana ndiri ini hangu, handingarwadziwi kana munhu akandigumbukira ini ndichifadza Mwari neupenyu hwangu. Mudikani, nguva chete ndidzo dzine shanje. Ndinoda kuguma pano. Chidzidzo chinotevera chichabva muchitsauko chechina chetsamba yaapostori Petro yokutanga. Mudikani, tinotambudzwa asi hatina kuraswa kana kurambwa naMwari. Matambudziko anoswededza upenyu hwedu pana Mwari. Kunyange munguva dzamatambudziko, ramba chete uchirumbidza Mwari.